Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 30 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, muSenate nomuHouse of Assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vasaimirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira 14 pamuzinda weparamende, vaMudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust neWomen in Your Seven kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka dzinobatsira parliament, dzinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano rinomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo, uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamende zvichiuya kuparamende toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisisei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remitemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zviuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vaukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa hukama hwedu neparlament. Tisati taita MOU tagara tirikutoshandidzana zvakanaka neparlament maererano nenyaya yemitemo yenge iri kubuda, kuiinterpreta nekupoo pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano chasungikana zvichiita kuti tikwanise kukooperata zvakanaka fugore restrategic plan reparlament inofunga matoroona from 2019 to 2023.
Muungano reGender and Media Connect, amai Abigail Gamanya vati vachashanda nenhengo dzeparamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburitswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nhau.
hatisi kungogumira apa, tiri kupindawo futi tichibatsira kudzidzira kudzidzisa zvemamedia skills for Parliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nemaportfolio committees nemathematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive. Maissues anoafekta madzimai ne tinoona kazhinji asingabude mumapepanhau edu kana kuti munews dzedu dzemuzimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende, kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamirire muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende, vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dokutaura pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disabilities vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate no mu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disabilities must compete at the same and given opportunities zvangofanira nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vati zve pari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota, nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nokusenate, uye hatidiwo kugumira kwokuze kudzimba mbiri idzi. Tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminista ane disability noti mumwe chete. Toda kuti uchadai tatogona kuti ndo patingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Hatisaka kana tichiti all ka, tinoreva kuti pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano redisability Amalgamated Community Trust, vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa, mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
Ini ndanichifunga kuti chikamu chavaifanira kuisa 10-15%, then voencouragewo vanhu vemakambanis kuti vava vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax, zvoencouragewo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefiti yacho, uye disability sector ichibenefita. ndo zvandanga ndichifunga nekuti deva wedzera chikamu wobvisawo wobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax zvobatsira kuti vanhu vavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemerwa zvirango izvi neAmerica, nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudii, nekuti zvese zvavaida kuti tiite tiri kuita senyika, mareforms avaitiite emutemo tiri kuita, zvavakati zvemahuman rights tiri kuita, zvese zvese zvavakatiti tiite tiri kuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change. Nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms, vanenge vachireva chino kuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendimenzi kana kuita mutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi aipa uya, tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa. Tinenge ta Freedom of Information Bill iriko iye zvino izvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo, tatobvisa aipa. Saka zvavanoda mopa takaita. Saka chavanoda chaicho chaicho shii hatichanyatsoziva.
Vamweka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano, uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfuurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. S. Bimon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese. Saka gore rino izvozvo zvichatarichwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera purezidendi futi musoro, vachiti ita zvakati, ita zvakati, ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki. Purezidendi havangaiti zvinoda America, purezidendi vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende purezidendi vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa. Nekuti fanika nyaya iyo yekuti hanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira, havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kunzitezai mutemo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary. Nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvigera pachayo, nekuti zvigera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirambe zviripo, zvekuti pari neye vari kuda kubviswa, ndinodayira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vaMugabe, kuchiwedzerwawo vamwe hazvingatisanisi. Nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera museri muna 2018, munorangarira imi kuti pane pfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoja muna August. Pane zvakare dzokororo yechiitiko ichocho muna January yegore rakapera. vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfuura, uyu ndiye akatumwa, nekuti vehurumende yeamerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita muhurumende. Kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa, kana vanga vasipo, ava ndo vanenge vaakuwedzerwa. Kana pane mamakambani anga asipo, aya ndo anenge aakuwedzerwa. Saka izvi hazvitishamisi. Chingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yezimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo, nekuti tarisiro yezimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirerutswa, zvinge zvichiita nani. Asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita America, maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika, ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yaMugabe kusvika panguva yatiri kurarama iye zvino, maringe nenyaya yematongero ejeketere kana maringe nenyaya yekuremomisa izvi.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vaJoey Mabenge vachitaura vari paRunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete, panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika kudare pane zvizhinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvaranasi zvatinanzoti zviri kuitika ndezvekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndoo yega evidence ichange iripo, zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa. Nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vaakukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika, uyezve paTwitter apo patinogara tichiona vachinyora, pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo. Vava kuataka vanhu vari kurana process Congress chief, asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda. Vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment. Saka zviri kunzi masenate anga akwanisi kuverenga bhuku racho. Vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya. Saka tangomirira kunzwa kuti chii chichaitika nebhuku racho. Asi zviri kunzi maloya mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafanirwe kunge irimo. Saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro. Mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro, asi ndiri kuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump. Ndiri kuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvo kufungirwa nevanhu ini, kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo hutsva. Asi handifungi kudaro, dai paine zvinonyanyisa kuchinja kesi zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
Chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare, hazvifanirwi kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha. Nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita, kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere vachitaura vari paRunare na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reWorld Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kusatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe pasi rose. Chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here? Svondo rapera, WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe changa hachisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti global health emergency. Russia yabatana nenyika dziri kuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende mutungamiri wenyika iyi vaMihaly Mishutini. VaMishutini avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende mubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende mubatanidzwa asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kuda navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina mutongi gava. So ati we don't need mutongi gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvii kufamba zvakanaka angotiwo apaindakamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei hazvidi mutongi gava zvese izvi. Takakwanisa one ini navamonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson. Vanhu maZimbabweans ekuti tingati maunsung heroes and heroines yeconstitution making. Hongu vamangwana neni ndisitaitungamira, asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hopesada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka. Ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishopi, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gavo vanobva kunana Sadat kana kunana African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadat. Kana isu tikati taakutaurirana paine vana mutongi gava, chavanorudza chaicho hatichioni. Takamboita wani tinana mutongi gava munyika muno.
Tomboya panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo, muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
VeMinistry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutema hutino kutiwa nyorwa huchachinziwi, vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora vona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vana maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akapropozwa kuparliament. Vamonzora variko kuparliament gavano agiwa nyaya yavo kuparlament ikoko kana vachiti hapafani kuchinjiwa zvinopera kuparlament.
Vamonzori.
Bumbiro remutemo harizi reparlament wamangwana. Bumbiro remutemo ndiro mwana wese weZimbabwe. Tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadziridzwa kuparlament chete tinoita mistake nekuti patakainyora tinangoinyora tiri parliament chete. Vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2018 kuti iri ndo rabumbiro redu. Woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa sekereke munyika muno panzvimbo yekuti hurumende igadziridze izvozvo iyo mamata mamata nebumbiro remutemo ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso. Zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofanira kuti taurira kuti vice president wake ndiani. Toenda tichiziva kuti president ndiva mangwana, vice president wava mangwana ndiva Monzori. Tobva vanhu vachibva vavhota vachidziva kuti tiri kuvhotera package iyo. Zvichiita kuti kana president angobva hapasina zvokuchipitsirana maziso kuti anopinda ndiani, automatically vice president anobva apinda. Zvinoitika kuAmerica, zvinoitika kuMalawi, zvinoitika kunyika dzakawanda. Zvakaonekwa nevana veZimbabwe.
Vamonzori vanoziva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kugoitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzori.
Zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem. Hatina succession problem.
Vamangwana asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Tinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president, it is executive.
Muteedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kumuteedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora. Vaviri havanga vari parunare muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri rePersons with Disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvinhu muManicaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezinxa zisenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePollard abuthene kobulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
Ama-Democrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu onke aziwele. Labana amadoda ka-Trump basebenze okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyanga khona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani lendaba esikhuluma ngayo yenjithwe.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika la malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitshini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwedluleyo akunkulumo zomanyano wePollard abethe gwaqa lamhlanje kobulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oyiConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel kobulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha umnumzana Lovemore Maduku, uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that is a number of provisions that they suggested. So we are discussing
sikhosani ngokuqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard isifiso sokuthi udluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Eliye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misia Irambu Imushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezinxa zisenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party umnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession, it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuparlament bahlale phansi babona umbane ongasikhokela futhi.
Mnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sibe sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump namademocrats, amademocrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo lapho ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyango nengani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala elenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani kunokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lelini, libe lesilinganiso sokuthi lokho angakwenza. Kodwa nxa ilungelo lwangifana selilanele elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu anqintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza kabaphumi bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa kambe kuzahamba nje.
Ha, leyo yinsinda tu akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelela ama-Republican lanxa bephuma beluma bexhanxada omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abuyaubufakazi befona ngelinilanga uzwakale ngasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona uyakhumbula bevotela ulokhu zenu Supreme ulokhu zenu Judge Lwanu uKavana. Ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane dlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni ikakhulu emalokitshini, lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu, umnumzana Clifford Matorera, uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community. We have started with Harare.
Sikhangele ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyacela abanye babe sesihlangana labo sesenza iround yegrocery. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye sela
amaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyabudla ama-chance wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedile over 5 days ngoba ilutshwane. Sawumuma wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili, indlala ezwayo sibili ukuthi lati vele siswele ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi lokho ababekubiza ukuthi i-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khona okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi nizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisile. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyabuyithenga ngani imali uyiboni incane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokichi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ngidlalisisi bulele, izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezehlukeneyo zemadolobheni, hathi Harare kuphela kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangile lokuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika abakudale le Senate ngapha kwele Melika ukomite bonango ukudlelana lamanyamazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanyamabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho bakuba abakubandla lezanu PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lamaDemocrats lo mnumzana Jim Risch umgcini sihlalo weSenate Foreign Relations Committee webandla lamaRepublicans bathi kumele usibali ukukhulu obona ngezemali umnumzana Steven Mnuchin lo mnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanyamazwe benze lokhu ngokushesha bathi akulanguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla leMDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa use South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano weSADC labe African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abezanu PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane lobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ungumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ngababalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lile ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi kwakupresident ubaba uED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla leMDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni. Yibo iqiniso elikhona ubaba uED Mnangagwa akayalanga. Singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPollard Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitshe akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase grade 7, owakho wapasa u-form 4, sesisiya ku-graduation. Ubususithi wena, hayi Makhumalo, bisa owakho umntwana lanxa epasa u-grade 7 azograduata ku-form 4. Kanti Pollard leyo okhuluma ngayo mhlonitshe wami sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakupholadi akula lo yedwa olomneli wephalamende ephalamende ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili. Thina silabantu abayi-110. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lamazero kuPollard babunkomo.
Into fanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezi zinto zonke lezi sikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukubana likhiphe isandla sothando sokuthi liyansikhulumisane. Asitsho ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafoswe, but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident mnangakwa kulothando lokuthi awukhulunyiswane ibandla le-MDC eliyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisenisi sonkeni singabantwana bezimbabwe. Iqiniso elikhona yikuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo ufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo, ngikubuza umbuzo olula, uthe mina mina lawe silabantwana ababili owami upasugrade kwankomo wapasi komfo akithi kwankomo upase university so kule graduation la wena nkomo usitikini makumalo yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye enast lapha azograduate. Ugraduate ngaliphi yena engafikanga e-university? Ngokuzwamona awusoze ukuthi wena umntwana wapasi grade 7 uyohambe yagraduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakuPollard ozero laba beni bePollard. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izano ye-MDC kababuthamisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hayi lapha kulodubo somele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi, sivumelane umlamulankunzi wakhona. Hatshi ukuthi njengoba ngezizani liyinike yini selidinga umlamulankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba unkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lochamisa ngaphandle kwePollard?
Lokhu yasokuyidimandi yabona into okuthiwa idimandi lesicelo kuTN sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba bantu nalabanabantu iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongaphi liyani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene ground phela ngalinqoba ngiphami ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi ilizwe singaligiqinisa kanjani. Okudingwa ibandla lezani sonkeni.
Okuyiphetha Makhumalo, ungathini kuZulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhlupha?
Zizalana zaseZimbabwe, izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle sabona sebenjenile kuPollard omakhuphe seligqoka amasikafu ezanu. Kanti nizagqoka njani isikafu sezanu wona usithi iPollard ngumlamulankulu? Yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo naba abakuPollard ngabantu bezanu.
Kuyiphethe baba unkomo.
Umongameli elimthethileyo zizalwane zeZimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane. Njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba uThamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zeZimbabwe.
Lo ke ngomnxa endawonye lo mgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi ulethemba lokuba umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Logarvisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Ishanganiso yeZifa ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLogarusic. Umkhokheli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. uLogarusic uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandi Chitsambo ngemva kokuba iqembu lama-Warriors liyangise kakhulu kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi lase-Africa owe-Africa Cup of Nations nyakenye. uKamambo uthe bavumelane lalo mqeqeshi ukuba uza kwele Zimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qembu lifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho ukusingezelela leso sikhathi nxa umqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethiwe ukuba ngabasekeli bakaLuka Rusic ndawonye loTendra Indiraya yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop yena olesikolo sokufundisa onozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba seABSA Premiership. ULuka Rusic uyisizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqesha kuzwekazi laseAfrika. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano oqhutshwa. Phambilini kwalokho lumqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lama-Warriors ukhona mhla zingamajumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe lizadibana khona kumidlalo emibili lele-Algeria emidlalweni yesibaya sikaGroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshanju zezwekazi lase-Africa. Ngenyanga kaMabasa uLuka Rusic labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kumidlalo yeChan lona yona ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Jerusalema ingoma ka Master KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene koBulawayo ixoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.